Vachitaura pamusangano vaita nevatori venhau nhasi muHarare, vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato rinopikisa reCCC vaGift Hostelers vashora zvikuru hurumende yeZANUPF vachiti yave kushandisa mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vatiwo zviri pachena kuti ZANUPF iri kudzivirira mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa kuti vatsvage rutsigiro nekuvakandira mabhambo uye kuita mhirizhonga kwese kwavanoenda kunoita musangano nevatsigiri vavo. Vati mukumisa mhirizhonga iyi vachange vava kushandisa vechidiki nemapurisa munharaunda dzakasiyana siyana kuchengetedza veruzhinji.
Tatanga nyaya yatinoti community protection yatiri kuita iyo inodhaivha nevechidiki, munovaziva vechiyuthi kana vachiita zvinhu zvavo hazvidi kuti zvinyanyoiswa manewspaper, nekuti ivo vanenge vachine manyitiro avanoita kuti vaprotekte vanhu, because they bear the generational responsibility yekuprotekta harawa, yekuprotekta chembere kumareseva, nekuti hapana munhu anofanira kuruwa. Youth inofanira kuti ifambe ione kuti uyu ndiari kukonzeresa mhirizhonga, womubata womuendesa kumapurisa ka, because hakuna munhu ari above the law in this country. Hakuna zvinoita nemudhara wezanu kuti anotaura kuti Chamisa unofanira kuurayiwa kana zvakati, unotorwa oendeswa pamberi pemapurisa, oenda patare rezimhosva, opiwa mhosva yake kuti iwewe uri kuinsaita public violence. Ndosaka kavanasikala vachisungwa kuchinzi mainsaita public, uko uyu unofanira kusungwa. Saka tichabetsere mapurisa, because maonero edu ndekuti mapurisa anogona kuti asipo kumareseva asiri kuona zviri kuitika kana kwese kunoita mhirizhonga. Saka tichavabetsera through our youth leadership kuti vatore munhu wese anoita mhirizhonga oenda nayo kuhands of the police kuti mutemo uite tekiswa.
Vasizi vavaudzwa vatori venhau kuti kana vapinda muhurumende havazotenderi kuti vanhu vapondwe nenyaya dzezvematongerwo enyika. Vasizi vavati vari kutarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya, vachiti vanoda kuti bumbiro remutemo nyika nemitemo yesarudzo ivandudzwe kuti paitwe sarudzo dzakachena.
Nyaya yataugadzirisa mazuva ano ndeyekuti tigadzire nyaya dzeinauguration zvise pamutemo yatinoti power transfer reform. Kunofanira kuva clear a path yetransition munyika munomu. Zvinofanira kuita paconstitution kuti zvizikane kuti adyiwa anofanira kufamba kupi, ahwina anofamba kupi. Hakufani kuti munhu adyiwa ofunga kuti ndaitirwa favor nemunhu ahwina kuti uya undijoine muhurumende, ujoine chainichinzi polati, kana kuti uye uchitora mavheku nemota. Hatipindiri nyaya dzematongero enyika kuti tipiwe custard nedizeti nemastrawberry. Tinopindira munyaya dzenyika kuti tigadzire nyika. Saka zvinofanira kuiswa paconstitution kuti adyiwa unoenda kupi. Haufani kunzi ndafunga kuita leader of the opposition uchifunga wewe sani ndiwe constitution here. Nyika inofanira kunyorwa pasi kuti adyiwa anoccupy the office of the opposition, role yake inenge iri 1 2 3.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekubu risiko kumashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi, vati sebata vakurudziri mhirizhonga uyewo vati bato reCCC ndiro rinoda zvemhirizhonga.
Mashoko avo vanogara vachitaura pamusoro pesarudzo dza2023 vachiti ivo vane muono kuti dzange dzine mhirizhonga. Kwatiri kuno kumusangano weZANUPF haatishamisi, nokuti tinoziva kuti bato ravo reCCC ratanga umhesha mukono nemhirizhonga kumaruwa nemunzvimbo dzakatsaukana muno munyika. Munozviziva imi kuti zuro ndizuro vanga vachiita mhirizhonga kumbare uku, zuro ndizuro vanga vachiita zvemhirizhonga kwete kwete. Dzimwe nguva vanosvika pakuzvinyepera kuzvivanzira chokwadi, vachiputisa zvimafayakreka onyepa kuti ranga riri bhombo. Kana nemi makamboonawo here bhombo rinoputika pane vevanhu vanenge vakawanda sevanga vari kuChinoi, poshaya kana munhu anokuvara richinzi ibhomba, asi grenade rakakuvadza vanhu kuBulawayo.
Vamugwadi vatiwo zvekuti bato reCCC rinokunda muna 2023 zviroto.
CCC ndoga musangano unotungamirirwa nomunhu unozviti advocate, asi haana kana bumbiro remutemo. Anotungamirira vanhu sei? Ko vanhu vacho vanomuvhotera vachiti ndiani? Iye ndiye oga. Hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo. Vachadyiwa zvine mutsindo. Isu musangano weZANUPF takatosinzirana kare kuti hatitariri mavhoti ari pasi pemakumi matanhatu shanu kubva muzana 65%.
Vasizi vavashorawo nyaya yekunyimwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo dzinosanganisira nhengo dzedare reparamende vaJob Scalana navaGodfrey Stole mukana wokubhadhara mari yechibatiso. VaScalana vanga vari mudare nhasi uye varatidza kushushikana nemutongo wapiwa nedare remagistrate rekuramba kutambira chikumbiro chavo chekuti magweta vape umbo huri kunzi hune dare hwekuvaroverera kuti vaone kuzvidzivirira sezvinokurudzirwa. Mune imwewo nyaya, Gweta rinorura kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti pane vadzidzi vashanu vekuUniversity of Zimbabwe vasungwa zvakare nhasi zvichitevera kuratidzira kwakaitwa vachida kuti mari yedzidzo yakawedzerwa idzikiswe.
Takafonerwa zvakare kuti kune vamwe vana kana kuti vadzidzi vasungwa kuUniversity of Zimbabwe vari kupomerwa zvakare kunzi vakaita mirishonga maererano nenyaya dzekukwidzwa kwemaschool fees kwakaitwa kuUniversity of Zimbabwe. Saka vasungwa vari kupomerwa zvakare mirishonga kutaura kuna chataziva kuti vanoenda kudare rini mapurisa vachiri kuita matsambawo neUniversity ichiri kudawo zvakare kupesa kuita matsamba avo. Asi vasungwa pari zvino mukati mezuva nhasi i5 takakusakandidzira nevakasungwa musumande vadzidzi vasungwa vava 90
nemuvhuro. Vamwe vadzidzi gumi nevana vakasungwa asi gumi nevaviri vakasunungurwa nezuro. Vasaurombe vati vamwe vaviri vaenda kumatare vakanzi vazodzoka musi wa29 Gunyana.
Tazokwanisa pa14 vakasungwa musi wemande taenda nevaviri. Vamwe vakaopta ivo kubhadhara mafaini kupolice station asi vaviri vakaramba mhosva vakati isusu tiri kupomerwa kuti takaita zvinokonzeresa mhirishonga tiri kuzviramba. Saka taenda navo kudare mukati mezuva nhasi tasvika vakanzi vadzoke ivo musi wa29 September. Zvakare vanzi vabude ivo vasina kubhadhara mari yechibatiso kana kuti
Magweta anotiwo vadzidzi ava vakatyorerwa kodzero dzavo sezvo mapurisa akavhura nechisimba mawhatsapp avo nemamwe mashoko anotumirwa panharembozha vachiti vari kutsvaga umboo kuvasungirira. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi remapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.